isu chekutanga chatino taura ndechekutenda pfungwa dzakafanana naidzodzo kuti ipfungwa dzakarurama zvikuru dzinenge dzakatarisana nenyika nevanhu. Asi tinozowana dambudziko mukati mazvo rekuti mafambisirwa acho unozoanzwa mumugwagwa haazouya semawira anofanirwa kuita. Taida kuti titarise mafambisirwo aimboitwa zvinhu kare. Madzishe maidedzwa mupuhwa kunzi izvi ndo zvichaitika munzvimbo menyu, nekuti kana munhu ainotora chitupa anotora chitupa achinzi ari mumusha masabhuku ningi masheningi. Asi dambudziko ratakuwana izvinezvi ndekuti munhu anenge achinzi ndiwe machihota asi ari kunotorera chitupa kuHarare asina sabhuku chaiye, asingazive kuti munhu iyeye atora chitupa, atora birth certificate ane zvakati. Saka izvozvo zviri kutipa matambudziko kana taakutsvagudza kuti zvinhu zvakamira sei. Hatina iye zvino rumbo hwekuti tinyatsoziva kuti pakati ndo panotorwa mabirth certificate, pakati hapatorwe, kutizive kuti vari kushandana nani. Kudaivo ndo vanonyatsoziva kuti aiwa uyu ndiye watiri kushanda naye, uyu ndiye akakodzera, izvi ndo zvainofanirwa kuita. Nekuti hakuna zvinhu zvakafanana naizvozvo nguva yatinoziva zvino tingadai takapuhwa mashoko achipararira kumuzvikoro.
Tinonzwa kuti masabhuku vamwe vanhu vari kunzi vari kushandwa nawo muzvirongwa izvi, masabhuku haasi kuzosvitsawo here mashoko iwaya kwamurimi?
Sabhuku munhu anoapoindwa nashe, haana chitamba chatingati stembi yekubhinda ingazivikanwa kunzi munhu ari pakati. Nekuti munhu anofanirwa chete kuenda nemunhu kunashe kuti munhu uyu ari pabhuku pangu, ishe ndiyewo patsamba.
Chii chaita kuti mushanduko unge wapo?
Dambudziko ratamboita nderekubva kupinda kwataita muindependence, kumbobviswa kwaitwa masimba kubva kumadzishe. Nanhasi madzishe haasati aane simba. Vezvematongerwo enyika vachiri kuda masimba emadzishe, havasati vaakuda kutarisa ishe semunhu ane chekuita nedunhu. Saka ndo dambudziko ratichiri kutarisana narero harisati rapera.